Vagari vemuHarare vanoti vanofarira urongwa uhu sezvo mahofisi ese ekanzuru achange ave kubatanidzwa padandemutande nemahofisi makuru ekanzuru anoita nezvemari ari kuRowan Martin. Vagari vanoti izvi zvichaita kuti vakwanise kuona mari dzavabhadhara kana zvikwereti zvavo vasina kuenda kumahofisi ekanzuru sezvavagara vachiita makore ose. Vachitaura mushure mekuona kuti urongwa uhu hunoshanda sei, vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recombined Harare Residents Association vatendai muchada vati danho ratorwa nekanzuru rakanaka chose uye urongwa uhu hunofanira kuiswa mumisha yese muguta.
Vakwanisa kuti vaconnecte maofisa aya paindanet kuti vanhu pavanobhadhara mari dzavo zvibva zvaonekwa kuRowan Martin ipapo havichambomirira kuti vanozouya kupera kwezuva kana kupera kwevhiki kana kuti pachazoita kakufambidzana kwemari. Saka tinongotenda kanzuru kuti dai varamba vakadaro, asi chikuru zve tachita kumbira kuti dai vachinja vanhu varikuvapa sevhisi internet inova yotel 1 because internet yavo ndofunga patafamba kuma district office atatichiona pamwe tanga tichisvika zvinhu zvavo zvazvakagara pasi zvisiri kufamba internet yavo.
Amai Regina Bakuri vesangano reHarare Residents Trust avo vatobhadhara mari yavo vakaona kushanda kweurongwa hutsva uhu vati hwakanaka chose uye vanoona sekuti huchakurudzira kuti veruzhinji vabhadhare mari yemitero kukanzuru.
Vanofarwa kunge vachitesa Harare yese kuitira kuti munhu wese ave connected, nokuti chino umwe chinozoita kuti vanhu vasabhadhara kushaya trust, kuti zvino mari yangu yandakabhadhara last month zvaisina kwapi, yaendepi, yatorwa nani, aidya ndiani, yaenda here kukanzwa hatizozivi, yozonzi yakuzoapia next month yaane interest.
Munyori musangano runomirira shirikadzi reWidows Association Economic Empowerment of Zimbabwe, amai Doreen Chimana, vatiwo vanhu vange vari kuchema chema nemabhiri avange vachiwana uye chirongwa ichi chichajekesa mabhiri aya.
Ndokuti chirongwa ichi chakanaka, chakunyatsotibatsira kuti zvinhu zvese transparency. Wakunyatsoona wega, kwete zvekungoti chipepa chanchingouya usingazivi kuti nhamba dzacho dzabhipi. Saka chirongwa chachauya chinongoenda kungonozvionerawo pascreen.
Nengo yesangano rinomirira vana soro jena reZimbabwe Older Persons Association vaGibson Jarava ndemuyo avo vati vafara neurongwa hutsva hwekanzuru.
Asi iye zvinezvi tinofara kuti vagadzai online, ukabhadhara kubranch kwako inobva yatongobuda straight kuhedquota payment yakeyo. Saka yoke hedquota unobvaona kuti munhu akabhadhara, hapasina brought forward.
Vachitaura apo vange vachiratidza masangano anomirira vagari nemasangano akasiyana siyana muguta, vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mukanzuru yeHarare vaMichael Chideme vati pasi peurongwa hutsva uhu vagari vave kukwanisa kubhadhara mari dzavo nekungotaura nhamba yepamba pavo kwete kuenda nebhiri sezvaidiwa kare. Urongwa uhu hwaakutoshanda kumahofisi ekanzuru ari kukuwadzana muFakose, Glenview, Budiriro neHighfield. Vachideme vati pane urongwa hwokuendesa urongwa uhu kumahofisi ese ekanzuru muguta. Vakurudzira vagari kuti vanyorese padande mutande rekanzuru kuti vakwanise kuona mabhiri avo ipapo kana vachinge vabhadhara pangave pacellphone, mubhanga kana kumahofisi ekanzuru. Zvichakadai Vachideme vati vagari nemakambani vane chikwereti chinodarika mamiriyoni mazana matatu emadhora uye kanzuru yave kutora matano ekutengesa dzimba kana midziyo yevanhu vane zvikwereti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.